This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina ndira 1 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tinokushuvirai kuti mapinda zvakanaka mugore idzva ra 2015. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukupemberera kusvika kwegore idzva.
Mutengo wekushandisa nharembozha wodzikiswa.
Makakatanwa oramba achienderera mberi mubato rezanu PF.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanhu vemuZimbabwe vabatana nepasi rose mukucherechedza zuva regore dzva. MuAmerica, vanhu vaungana muguta reNew York muTimes Square vachimirira kusvika kwegore idzva iri. Zviuru nezviuru zvevanhu muNew York zvaona meya veguta iri vaBill de Blasio nemhuri yavo vachipuresa bhatani radonhedza zibhora zihombe mineti imwe chete gore idzva risati rasvika. Vanhu vemuAmerica vapembererawo kusvika kwa 2015 munzvimbo dzakasiyana-siyana. MuLondon kuBritain, vanhu vakaungana kumahombekombe kweRiver Thames vachiona mafireworks angari pamusoro peparamende.
MuBrazil, vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vaungana panzvimbo inoshanyirwa zvakanyanya yeCopacabana Beach, uko kwanga kuchiridzwa mimhanzi. Muguta reSydney kuAustralia, vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru vaungana muguta iri vachimirira kusvika kwegore dzva. MuChina, vanhu makumi matatu nevatanhatu vafa uye vanhu vakawanda vakuwara mushure mekutsikirirana kwaitika mudunhu reShanghai. Vanhu vakamirira kuona kusvika kwegore ra 2015.
Kunetsana muzano PF kuri kuramba kuchenderera mberi, kunyangwe bato iri rakambozivisa kuti panopera Congress yakaitwa muna zvita gore rapera zviri kunetsa zvinenge zvagadziriswa. Nyaya inonzi younza bopoto mubato iri inyaya yekuti poitwa sei nenhengo dzedare reparamende dzinonzi dzaitsigira amai Joyce Mujuru. Kudzingwa kwevanhu ava pabumbiro remitemo kunoreva kuti kunenge kuchifanira kuitwa sarudzo itsva. Kunyange hazvo vanoona nezvematongerwo enyika mubato iri vaSevia Kasukuwere vari kuti hakuna vanhu vanofanira kudzingwa, izvi hazvisi kumisa nyaya yekuti mamwe matunhu aramba akatsika madziro kuti nhengo dzeparamende idzi dzinosanganisira vaDidmus Mutasa, vaNicholas Goche, amai Olivia Muchena, vaEnoch Porusingazi nevamwe vadzingwe.
Dzimwe nhengo dzebato kumatunhu akaita seMashonaland East, Midlands, Masvingo, Manicaland ndidzo dziri kunyanya kuita mutauro. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo, asi vamwe vanhu kuChipinge South vanonzi vakatomboratidzira vachiti havasi kuda kuti vaPorusingazi varambe vachivamiririra sezvo vakambomiswa kuva nhengo yebato kwemakore mashanu vachinzi vaitsigirana naamai Mujuru uye vachinziwo vaikonzeresa kusawirirana mubato iri kuManicaland. Tabata vaPorusingazi kuti tinzwe divi ravo nezvenyaya yekuti vamwe vanonzi havasi kuvafarira.
Hello baba mnini muzanetseka henyu. Angoitawo vanhu vamwe vakanga vasiri kunzwisisa zvanga zvichiitika, asi vanondifarira chaizvo izvo.
Saka makazoita musangano here nevanhu ava?
Ndikutotaura nemi nditori nevamwe vaviri vacho mumotikari iye zvino tiri kutobva kundoita basa remusangano wedu wezano PF zvakanaka.
Ko nyaya yekuti aiwa vaPorusingazi vari kushanda nevamwe vasingadiwe mubato muvakaita sana mai Mujuru zviri kufamba sei?
Izvo handisati ndambozvipomerwa, handizviziwe.
Saka murikuti vanhu vari kukutsigira here vari kuda kuti murambe muri mumiriri wavo mudare reparamende?
Ko vakabva kuvhota kare here? Vakabva kuvhota manje manje ende vanozviziva kuti vakandivhotera ndiri weZANU PF ende ndinoramba ndiri weZANU PF ndichivatsigira vachinditsigirawo.
Ko vamwe vatiri kunzwa kuti vari kuda kuti vanhu vakaita semi vange vachidzingwa mubato, makambodaidzwa here neutungamiri weZANU PF kuManicaland kuti mutaure nyaya yenyu?
Izvo hatingatauri nezvazvo, zvinhu zvekumusangano wedu hatitauri kusiri kumusangano wedu.
Mumiriri weChipinge South mudare reparamende vaEnoch Porisingazi vari parunare kuChipinge. Tabata unyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme avo vachangopeta zvidzidzo zvepamusoro paStellenbosch University kuSouth Africa kuti tinzwe maonero avo.
Nyika yeZimbabwe pari zvino yaafektwa nenyaya yekuti waMugabe vakatora makore akawandisa vasina kugadzirisa kuti ndiani achazova replace kana ivo vachinge vabva pachigaro. Saka izvozvi nyaya yekuti ivo vakatadza kugadzirisa matavo kuti achazotonga ndiani ivo vabva, ndo zvaakutora nyika yese kuti dzokere kumashure. Saka nenyaya yekuti vakadzinga mutevedzeri wavo Manjuru nevavanga vari shamwari dzavo dzashamwari dzanonadzo kuti izvozvo vakaa vabvisa muhurumende kuti vasave maministers nemadeputy ministers, asi kuti vazovabvisa kudare reparamende ndo zvaakunetsa kuti vakadaro vanenge vatopa mamwe mapato akaita seMDC kana vokutora zvigaro zvemuparamende zvanga zviri kuZANU.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekunetsana muZANU PF idzi, sei pasina munhu asungwa kunyange hazvo paari kunzi pane vanhu vaiita zveori vamwe vachinzi vaida kuuraya mutungamiri wenyika?
Mukatarisa zvinoitika ndezvekuti mubato reZANU PF nemugavhenmendi yeZimbabwe hapana munhu akachena, kungava kuri kumapurisa, kungava kuri kumauto, kungava kuri kuparamendi kana kumacourts unotongwa dzinyaya, hakuna munhu akachena. Zimbabwe ine huori hwakanyanya, hapana munhu asingazivi Zimbabwe ine huori. Saka kuneneredza vana mai mujuru mhosva dzekuti vane huori, anenge achidaro wacho ndiani ari kuti ane huori wacho iye ane huoriwo?
VaMaxwell Saungweme inyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachangopeta zvidzidzo zvepamusoro paStellenbosch University kuSouth Africa vanga vari parunhare kuMazar El Sharif kuAfghanistan.
Zvinhu zvinonzi zvinenge zvanakira vanoshandisa nharembozha munyika zvichitevera danho ratorwa nemakambani enharembozha ayo anonzi abvuma kudzikisa mutengo wekufona nezvikamu zvingada kusvika makumi matatu kubva muzana kutanga nhasi. Danho iri rinonzi nevamwe richarerutsira veruzhinji. Makambani matatu anoti Net1, Telecel Zimbabwe neEconet Wireless Zimbabwe anonzi abvuma kutevera kurudziro yakaitwa neboka rinoongorora mafambisirwo emashoko munyika muna gumi guru wegore rapera rePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti POTRAS yekuti mitengo yekushandisa nharembozha ideredzwe. Danho iri rinonzi richaitawo kuti mutengo wekushandisa nhare udzike kubva pamasendi makumi maviri nematatu kusvika pamasendi gumi nemashanu paminiti imwe chete. Kambani yeEconet Wireless yazivisawo kuti yatambira kurudziro iyi uye ichadzikisa mutengo wayo kusvika pamasendi gumi nematanhatu paminiti imwe chete kana munhu achifonera imwe kambani isiri Econet, uye kusvika pamasendi gumi nemashanu kana vanhu vachifonerana nenharembozha dzeEconet. Zimbabwe inonzi ndiyo nyika ine mitengo yakakwira zvakanyanya zvichienzaniswa nedzimwe nyika kuchamhembe kweAfrica. Tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vajoine Mufukare kuti tinzwewo maonero avo padanho iri.
Veruzhinji vese vanoritambira nemaoko mairi chaizvo chaizvo, nokuti chero chunhu chese chunhu chinoita kuti magariro evanhu achipe kudarika zvaariko zvino izvi chunhu chinotambirwa munyika isina mari sezvatiri iko zvino izvi.
Tichitarisawo danho irori vaMufukare, harinawo here zvarinokanganisawo kune vemakambani? Tichionawo kuti vazhinji vari kungochema nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakambani.
Makambani achaafektwa zvakanyanya ndivo vemamobile vemafoni mbozha ivavava, asiwo futi pane kutaridzika kwekuti vavari kuchaja macharges avo zviri fere. Chinonetsa apa Jonga ndechekuti Equally to Wireless yakamboda kureduce macharges ayo sometime ago and ikathreatenwa nokukancelerwa license yayo nokuda kwaizvozvi. Uye kana wakatarisa zvefuti unoona kuti macharges edu isusu ndiwo akakura kudarika vamwe vese vemuregion. Saka isusu semausers hatisina shuwa manje kuti macharges atiri kuitirwa aya ari fair here, haasi fair here. Pane zvinhu zvatinoona wedu zvimwe zvokuti zvinogona kuitisa kuti macharges ave akakura zvisiri necessary. For instance, each cellular company iri kuzviitirwa mabase stations ayo. Whereas kana ukatarisa kunaana South Africa, vese vanosenzesa mabase stations mamwe chete macharges avo oita lower. So we wonder kuti isusu why is it kuti company imwe neimwe inotofanirwa kuto set up its own base stations ichiita zvichiita zvi. Saka sevasenzesi we are not sure kuti is this thing going to be good for the companies here, but it will certainly be good for the consumer.
Mungava neruzivo here kuti mune dzimwe nyika umo vangashandisa mari per minute?
Not really, Jonga. All I know is ndandiri ku South Africa ndakatodzoka nezoro chai chai. Asi ukajusa ne 100 rand inova less than $10 kunoku, shuwa unotaura ukaone nhamo chaiko chaiko sewazona. Wezi kunoku so $10 haindiitiri zuva wazona.
Vanga vari mukuru weMkozi uye vari nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukare vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 919 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Todawo kuzivisai kuti mave kukwanisa kuwana chirongwa chenyu paFacebook. Endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano renhau muLebanon rinoti vaimbova mutungamiri wehurumende yenyika iye vaOmar Karami vashaya. Zvinonzi vaKarami vashaya nhasi muchipatara kuBeirut uko vanga vachirapwa. Vanga vava nemakore makumi masere ekuberekwa.
Mamiriro ekunze asina kunaka nhasi anonzi avhiringidza kutsvagwa kwendege yeAir Asia iyo yakawira mugungwa reJava. Mhepo ine simba pamwe nemvura yakawandisa zvatadzisa zvikopokopo kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona iyi.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Nepamusana pekuti upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere, vanhu vakawanda vave kurarama nehwakumukwaku vachitenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. Kana hurumende ikasagadzirisa mamiriro ezvoupfumi aya nekukasika, zvingagoneka here kuti veruzhinji varambe vachirarama nekutenga nekutengesa uku? Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vanoti kuipa kwezvimwe kunaka kwezvimwe. Apo mamiriro ezveupfumi munyika akaramba achienda kumawere mugore ra2008, amai Francisca Tongogara vakatanga kuita basa rekutenga zvinhu zvakasiyana-siyana, kusanganisira mbatya nemidziyo yemumba kubva kuSouth Africa vachizotengesa muno munyika. Amai tongo gara wakataurira Studio 7 kuti gorere no basa rao rekutenga nekutengisa zvinhu iro vanoita pamwe chete nemurume wavo rakaita kuti vakwanise kutenga motokari izvo zvakaita kuti vakwanise kutanga rimwe bhizimisi remataxi.
Tinoita zvekutengesa hembe, zvekutengesa maelectrical gadgets nekutengesa furniture. Zvinhu zvanga zviri right from January up to October. Business ranga riri right. We managed to buy even cars. We bought about 4 cars from January to October.
Kunyange hazvo vachifara nezvavakakwanisa kuita mugore ra2014 nekuda kwekuti mamiriro ezvehupfumi munyika ari kuramba akaoma, hurumende ichitatarika pakubhadhara vashandi vayo, ukuoma makambani akawanda achiramba achivhara, amaitongogara vanoti vanotyira ramangwana ravo.
Problem iripo iri pamasalaries evanhu, because munhu akasapiwa salary anoconsider kunoti mari awana iyoyo yatsvaga anonotenga food kuti muri irarame. Saka kuti azowana mari yekunotenga anotenga hembe, anotenga kana kuti mudziyo wemumba, haawani because anenge asina salary. Kana zvikaramba zvakadai tinova affected because isusu mari yedu inobva kuvanhu, saka vanhu vakashaya mari isusu tatobuda mubusiness completely.
Vashembanda avo vane makore makumi mana ekuberekwa vanoita basa rekutenga nekutengesa muriwo nemichero pane mumwe musika uri mudhorobha reGweru. Vabhanda vaimboshandira imwe kambani yehurumende ndokuzogumurwa mugore ra2004 vachibva vatanga kuita zvekutengesa muriwo izvi. Vanoti vari kukwanisa kuraramisa mhuri yavo nebasa ravo rekutengesa, asi vanochema-chemawo nerekuti zvinhu hazvisi kunyatsofamba nemazvo. Vabhanda vanotiwo dai hurumende yakwanisa kuita zvose zvainogona kuti makambani akavharwa atange kushanda zvekare, vachiti kana vakawana mukana shuviro yavo ndeyekuti vawane basa rakati tsvikiti.
Kubasa kune security yezvasiyana nekutengesa kwatinoita. Kubasa ndinoziva kuti ndinenge ndine mari yangu ndinopiwa as pension rather than from market, tinenge tichingoga hand to mouth, hand to mouth. Saka basa rine that security rather than vending. Ndingafari richaizo kudzokera kubasa. Taikurudzira hurumende yedu kuti iwanikwe ichavhura makambani akavhara semuno mugweru wana Alois Wire warevive ke wana Zimcast wakarevive waiwawo wakapiwa mari dzekuti wavhure washandise. Tinoona kuti munhu wese anenge aine chouwiri basa reri rinofamba zvakanaka.
Vatrust Chikohora ndimuzvina bhizimisi uyewo vari muongorori wezveupfumi. Vachikohora avo vakambove mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vanoti hazvina zvazvinonyanyobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika kuti vanhu vararame vachiita zvekutenga nekutengeserana. Vanoti zvakakosha kuti hurumende iite zvose zvainogona kuti ikwezve vemabhizimisi vekunze vanoda kusima mari munyika kuti indastri igomuka veruzhinji vagokwanisa kuwana mabasa.
Kunobva upfumi iproduction, kungava kurima, kungava kumaindustry, kungava kumugodhi, zvose izvozvo iproduction inounza mari munyika. Zvekutengeserana tingaita hedu, asi zvoda kuti pave nemari iri kubva muproduction inonge yakutenderera manje tichitengeserana. Kana pasina production hapana mari. Saka at the end of the day tingade kutengeserana hedu, asi kana pasina mari hapana chofamba. Wantu wevanhu vofanira kunge uri mumabasa. Ivavo ndovatokwanisa kunge tichitengesera kuburitsa kweproduction iyo. Zvino iye zvino vanhu mabasa vari kupera, varipo pamabasa acho, even vari pamabasa akanaka chaizvo havazivi kuti vanofora rii.
VaReginald Chidawanyika nderimwe remagweta ane mukurumbira mugweru. VaChidawanyika avo vane mamwe mabhizimisi kusanganisira bhawa vanoti gore rino zvinhu zvange zvakaomera vanhu vakawanda uye vanobvumirana nemaonero ekuti hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba kuitira kuti zveupfumi zvigadzirisike munyika. VaChidawanyika vanotiwo hurumende inofanirwa kuita zvose zvainogona kubvisa nyaya dzeuori uye kutevedzera bumbiro remitemo wenyika.
Hurumende iri ichitarisa izvozvo. Zvainofanira kungoita izvozvo izvi kutarisa kose kose. Nyika yose ingada kushanda neZimbabwe zvokuti takumbotarisa look east tisiya west. West if you achida kushanda nesimune zvakanaka, let them come on board. And corruption irimo yakawandisa and takawa ne constitution yedu yatakaita ma 2013 but hatisati taimplement zvofanira kuwa zvakaitwa ne constitution
dzimanyanzvi mune zveupfumi dzinoti kana hurumende ikazatora matanho akasimba nekukasika upfumi hwenyika hucharamba huchienda kumawere zvekuti kunyange avo vari kurarama nekutenga nekutengesa vachange vave kutadza kuita izvi nekuti panenge pasisina munhu anokwanisa kutenga chinhu kubva kune mumwe Vanasoro jena vana havo kunge vanyanyopotsa pave pavakati matakadya kare hanyaradze mwana. Mumakore apfuura mugweru chaive chipatapata nhaka yemakonzo vanhu vachimhanyira kuenda kumabasa kumakambani akaita sana Zimcast, Radar Castings neCaribe Battery Manufacturers ayo akavharwa uye mamwe makambani ari kugamina akaita seZim Alloys neBata. Asi vamwe vachiri vakabatira pamashoko ekuti hatingarasa mbere kone kuda kwekufirwa nekudaro vanhu vari kuenderera mberi vachitsvaga raramo nemamwe mabhinda uko. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Itaura Eshava.
Ino Studio 7 anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu tiri muWashington DC. Tombonzwa kwaiso dzatumirwa.
Tofana kuti bato redu rive richionekwa sebato rakasiyana nezanupiye zvakanyanya richapa bundutso kuvanhu uye richapa kuti vanhu vaiva netarisiro yekuti zvechokwadi iri bato ndobato rinogona kutorwa serious.
Mapolitical parties ngaabatane ngaasenze pamwe chete kuti tiative democratic change muZimbabwe. Izvo kuti uyanika pato kake uyanika pato kake uyanika pato kwake zvati wastira 34 years. So isu tiri kuti maDemocrats vane ma same values vasika believe in violence humori nezvimwe zvakangodaro zvisina personal accountability ngatiuyetese tisenze for the two MDCs zvanga zviri nyore because tine rukuvhute rimwe chete rwakadyarwa kuFaro Stadium musi wa 11 September 1999
zvaitwa nerenewal kuti patakatangira ndeapa ngatidzokerei ikoko tonotanga tiri patakatangira ndipo I think patinoona kuti zvatakaita tikatadza kuita maintain tichigona kuti zvinhu this time taona neexperience yatakaona kuti tinogadzira zvinhu zvedu tichivaka zvinhu zvichiindira mberi simba rokuti panenge pachivakiwa vamwe vachiruka vamwe vachirudunura zvinotora simba zvikurusa
isusu seADP tinokurudzira kuti vanhu vagare murunyararo vawane kuyanana nekunzwisisana kuti nyangwe takasiyana iwe uri muDevere uri mushona umwe mukaranga umwe ndisamanyika asi tese tiri vana veZimbabwe ndiyo meseji yedu yekungoti ngatibatanei
ngatisaita zviya zvokuti pafa munhu panowanikwa muroyi rumwe rufu runenge ruchinge rwakonzerwa nezvakawanda zvinenge zvichiti nguva yacho inenge yanzi naMwari yakwana saka tinofanira kutarisa kuti zvinoitika muCongress hongu pane zvinogona nge zvakamazhika kana kuti zvibinga mpinyi pano neapapo asika chandinoda ndechekutenda vakavhota vachitsigira inini vakavhota vachitsigira musangano nevakavhota vachitsigirawo vamwe vakanga vasingatsigiri ini ndo zvinoita mushaka
tiri kuti ngatiitei mushandira pamwe kwekugadzirisa Zimbabwe tese vane unyanzvi vane mazano vane zvivanikwa zvokushandisa ipapo ndo soko rangu guru randichashambadzira mune veZimbabwe vandichaonana navo. Asi imi munoziwawo zvakare kuti ndiri munhu ari mune zvematongerwo enyika ndiri kutungamira bato redu remavambo kuSiledoni. Saka mukati mekutsvaga kushanda nevamwe pakugadzirisa Zimbabwe ndinonga ndakananga nawo neavo vanoda kutsigira musangano wedu weMKD kuti ndivatsanangurire zvinangwa zvedu gwara redu mashandiro atiri kuita.
Ayo angari mashoko evamwe vatakambotaura navo gore ra 2014 vanosanganisira vatenda ibiti vamogen tsvangirai amaisekai Holland vanelson chamisa na Dr. Simba Makoni.
Rutara ndiri kuchipinge ndoda kushuvira guri rakanaka kune vabereki vangu Mr. William Aremze and my mom Peace, Pasebo and John ndoda kuti muve negore zvarakanaka ivai Mwari ave nemi all of my friends at the Blawai Polytechnic, I want to wish you a happy new year. Thank you very much.
Ndinonzilisia mabara ndiri ku Cape Town. Ndinongonzwa kufara nezvandiitira Mwari kuti kundipinza mugore iro ra 2016. Ndichiti makorokoto pane wese ari pasi rose abvumirwa naMwari kupinda mune iro regore.
Ndisichoro hadzandi muzvimberuwa. Kuti Mwari wachatishitira zvakanaka gore 2015 14 yange yakatomeza apo nepapo chimoresa mukoma wangu tichiti tapinda gore itsvamba ndiva kuitirei zvakanaka.
Ndoda kukorokotedza hama neshamwari dzese dzinondiziva dzekwapiri nedzekwasixpence. Ndovashuvira gore dzakanaka. Ndoshuvirawo gore rino kuti rive gore rakanaka rakajeka muzimbabwe.
Tikufara tichigocha tichipemberera new year. Ndoshuvira kuti mugore ra 2015 ratapinda. Tigokwasawo kuita zvinhu zvinowo zvine musoro. Ndikushuvira kuzotengawo mota mugore ra 2015. Ndikushuvirawo zvakare kuti neshamwari tigozogocha zvakare 2015. Saka ndinokwatisa hama neshamwari dziri mudzimbo dzakasiyana siyana. Ndiri kuchitungwisa St Mary's veitwa G9.
Itwa tine mazviro. Ndiri kupemberera zvakanyatsonaka gore idzva. Dai Mwari vagona vatitungamirawo pagore 2015 ratiri kuipinda. Tipresidendi vedu vaMugabe dai vangotinzwirawo tsitsi vangosiyawo zvinhu zvichiri padhuze kuti tionawo kuti zvinhu zvamira sei, nekuti zvinhu zviri kutirwadza hatisi kunyatsawo. Gore tiri kungoripemberera hedu zvakanaka, asi manje chiri kutinetsa ndechekuti mari chaiyo chaiyo sevana veZimbabwe iri kutinetsa. Mukaona kubva kuZimbabwe kusvika kwatiriko zvinezvi kuCape Town, zvinhu zviri kungonetsa, zvinhu zvakaoma. Apa ndo patiri kunzwa kuti hanzi vanhu vasina mapemiti vari kuda kutorwa, vari kuda kuendeswa kuZimbabwe. Saka zvirongwa kana kuti zviitiko zvichazotanga ikoko zvinonga zvakamira sei. Ndatenda hangu mutikwazisirawo hama dzangu, kusanganisira anonzi Mwarangani Panganai. Mondikwazisirawo mutungamiri wepati yangu vaMorgan Tsvangirai. Mondikwazisirawo umwe mukomana anonzi Allen Mazviro. Mondikwazisirawo neumwewo mukomana anonzi Mupfichani Mazviro, kana kuti Edmo Mazviro. Ndini tine Mazviro, ndapedza ndiri kukepa.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 vatitumira mashoko aya vachitaura nezvezvishuviro zvavo zvegore rino ra2015. Tinokutendai mose makwanisa kunge muchipinda muchirongwa chedu.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvamuri kuita pazoro regore idzva pamwe nezvamunoshuvira mugore rino ra 2015.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001 202 617 2077 kuti mutaure pa live talk.
Iko zvino
sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Zimbabwe inobatana nepasi rose mukupemberera kusvika kwegoredzva.
Mutengo wekushandisa nharembozha munyika wodzikira.
Makakatanwa oramba achienderera mberi muZANU PF.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai achishuvira gore dzvarakanaka. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai maoko aChris Gande naStandikile Mhlanga.